Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga ritsigiro rubato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubuditsa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMunangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo reZANU PF pamberi pesarudzo dzemabai elections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura muepwet nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMunangagwa vati bato ravo reZANU PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafektori mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa murodhi kwete. Anotenda pakanyaroti maanenge aenda munenge mune magesi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo veGeo Special Team yaProfesa Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako tendiyo yava yako yava nhaka yako wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiyira vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMunangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Jacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiriri anova futi akaenda kuLiberation anova anoziva hadhishipi yataiva naye nevarungu kwakusina iwo vatinoti malisa enhingiedzimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuuya kwataita tinotsigira urongwa hune huchitaurwa nehurumende ichitungamirwa na na Dr. E.D. Munangagwa.
Zvichakadai vaMunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo zvitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musa sarudzo dzemabai elections pamwe nesarudzo dzemaprovince ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina, vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa hafe akatonga munyika, vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanikwa uri kuvatongi, vatongi ndimakaungana pano, vesisi havapo nokuti havatongi. Kune vakafunga kuti vanoziva kuti nokuti kuZambia pane pati iriko PF, I think Hachilema yakapinda ikoko, saka vokuno mwise mdenga anzi zvazvaita kuZambia zvakuya vokuno. Regai ndikubudzei nyaya iyi, indai hama dzangu, muvudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno muHarare achinda China, anotanga kusvika neari muno anoenda kuna State House veopposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndo vanodecida kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atiri kufamba ari kuti ngaapinda hake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patiri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare malocal authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitira kuti 2023 election mukomana apinde.
Vachitaura pamusangano wezano PF uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo wenyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo, vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe ziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezuro kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi pame neimwe ichange ichiita zvegasi kuBuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negasi uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo mabai elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhi zana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuru neMDCT yava Douglas Monzora pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaDouglas Monzora nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro webato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yeZororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda, uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation panapa, vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people, ende vanhu ava havana kutinwa, vauya veka vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda, ichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
Chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kutambura.
Mumwe mutsigiri webato reMDC Alliance, Kiki Mwe, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru semuHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dagi. Dagi ndewedu. Hatitombo urasa Dagi ndewedu, totomvotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Mapato matatu makuru munyika anoti ZANU PF, Citizens Coalition for Change ne MDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvazivikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelsh Mencube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vaStole avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo waSweden Chirodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazee nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaDeft Dzatsunga.
Ichokwadi pakaitwa musangano weNotjoint Negotiating Council wanga uri musangano wekuti sezvo papamboitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataataita pane zvipi zvakabuda. Nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo. Hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo. Saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva $100, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yo backdatewa to January. Then $100 kwakupamidzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava $175 yatinowana iri mumako yokuAmerica. Ndo zvakabuda mumairirano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekdetwa toJanuary iri yakapamidzirwa ne20% $100 ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwani. Saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sokuti chinhano chimwe chekuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona kuti tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kumariya taikora nguva zvinhu zvichanga zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyoyo?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu, nokuti vanhu vamuri kuda kudzinga kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuve kuvasingakwani kuuya kubasa. Saka isu takati ichocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano. Ivo vakati hazvigoni, tinongonotaura nomuromo. isukikatikana mati munonotaura nomuromo saiso hatichakwanisiwo kuti tinyorerane pasi nemaererano nezvimwe zvatati hamuzina izvi ndo mabatiro atakazoita saka takazongoti waziva kwake waziva kwake.
Munyori mukuru weApex Council vaDeft Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine 394, kana kuti 5374. Vanhu 194, 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru 231,214. Kana kuti 231,214. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kereke Roman Catholic muCameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakapisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha reMamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuChamembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga ndo vakati vane chekuita nechiitiko ichi vachiti vakapanicha chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muyaonde musi wa11 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera. Panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa Russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muUkraine. Washington yatambira mashoko epamusoro-soro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaatigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai. Vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi.
Tinotenda chose, tinotenda nekuti koka zveshuwa zita rangu ndonzi Mai Gunguwo. Sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana-siyana. Pamwe pacho ndinenge ndiri kansela ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa. Pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisawo zvakare kumakereke ikoko. Pamwe pacho ndinenge ndiri lawyer ndichipawo advice yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo. Saka heti dzacho shuwa dzakawandisa.
Tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra2022 zvii zvamungayambirawo kune vakateerera zvakanyanyokosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira iro gore rimwe?
Chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga, infact tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera, kuti hakuna gore idzva raunopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi. Upenyu huye hwokungorarama, kumuka kurara nekuswera, kumuka kurara nekuswera hauna kwahunotisvitsa. Tinofanira kuve madzimai akarongeka anoti gore richipera rinotera racho ndaakutoziva kuti pamwe ndinoda kuti ndizvidhevelope inini semunhu womudzimai, pamwe zvinoreva kuti ndiri kudzokera kuchikoro, nekuti kune vamwe vachiri madzimai echidiki nokuda kwekuti munhu anenge akakurumidza kuroorwa. Tinoona vamwe vana vanoroorwa vari kuma 6, 17, 18 years mwana achotizira akutodzanemba, but age yacho achiri mwana mudiki ngatimbotorai for example kuti munhu kana une makore 30 ekurarama isu tiri vanhu vanobelieve in long life saka kana uchararama makore 80 iwe uchiri pa 30 chete apa uri kuona kuti 30 waya unawo haana kumira zvakanaka saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara kana kuti ndotora sarudzo yekuti pa 50 asara apa regai nditore 5 ekuzvidevelopa ekudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma pamwe ndazviendesawo ndaitawo degree rangu pamwewo pamwe kudzidza kwandaita pamwe kubika makeke pamwe kugona kusona pamwe kutengesa tengesa asi tiri kuti munhu womudzimai haikona kugara wana chaunoita develop yourself mugore rino ra 2022 kunyanya kuti uwane chehuviri because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kuti chimbo batawo dhora iri nekuti une chauri kuita upenyu wacho hauboreruki ndogara nichiti kune madzimai chii chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murod chaangakupira mari chii une here zviri muhandbag zvauri kutengesa pamwe uri kutengesa mhete pamwe uri kutengesa mafrutsu pamwe uri kutengesa mazai chaiwo wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upurwe mari pamwe zvichida unogara pamba pako pamwe panotori nejurawo negedhi pane here chakanamirwa pagedhi ra ako chinoita kuti vanhu vakatarisa pagedhi pako vanoti regai titsapuke tivape mari vamwe vanogona kunge vakanyora mafriziti pano mari yemafrizi yoita kunge shoma asi kupera kwezuva mafrizi achitengwa munhu anogona kuverenga dhora rake anoverenga $2 dzake saka taramba upenyu hwekurarama nheru usina kuverenga mari namata asi verenga mari tora madhora uise pawega tora ma$5 uise pawega kana dai ari mabhondi ako iwayo tora ma20 bondi pawo ega ma10 bondi pawo ega ma50 bondi pawo ega verenga mari ukaona warara usina kuverenga mari urombo huri kuuya iwe ramba urombo tangira paunokwanisa ipapo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu tinokutendai amai gunguo tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa kuti zvii zvamuri kusangana nazvo tigowanikwa tichizviisawo panhepfenyuro vhiki nevhiki kana muine zvamuri kuda kutaura munogona kuwanikwa imi muchititumira mawhatsapp message panhamba dzedu dzinoti +1 202 714 8675 nhamba dzedu zvakare +1 202 714 8675 ini ndini Mavu Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamiarira pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya ngatinzwei vaShamiarira vachitsanangura.
Kutanga ndechekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura kubva pataka launcha tripartite negotiating forum tina ivo president vamunangagwa takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo Mavima zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo muTNF mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo saka saizvozvo tinenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisitswa directly kumukuru wenyika vanhu vapresident so makore afamba tisina kunge tichivaona asi takaramba tichingozvitaura mumanagement committee TNF uye mu TNF yekupedzisira yatakazoita walkout takataura chasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU ZFTU neApex tese takaita walkout I think gore rakapera tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumahofisi avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu regaere rakokwa kumusangano uyu reZFTU?
Haisi ZFTU yoga irikuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinoziziya tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tirikuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri. Chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chinhu chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofanira kudeclare yatinoti national minimum wage inofanira kunge iripo kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asati ave nema NEC vanowanawo waro unovapundutsa. Chimwe chatiroda kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolizewe through an individual irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize zvinhu izvozvo. Zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti zvipo pachezvai haikwanise kubata capacity yovashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba itsvo nekumira. Zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima. Chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho? Hani chinongofamba chete nekune marailway lines uko kuna namufakosi uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakosi kove kuchitungwisa kove vekumalbra vekumeboreni vekupi kwesoko. So ndozvo zvimwe zvatida kuti tionesane napresident izvozvo. Nenyaya yecorruption, corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umboo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotectwa nemasecurocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora a clue kune zviri kuitika kuZambia. Muchina akaonekwa achiita abuse asingaite follow ma labor laws asingateedzere mitemo yenyika ino ngaaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanouya vachikuita ma-makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matanho ezvose zvamune mataura izvi. Matanho apa hamunozotorawo emise vashandi.
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita vota apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no ngatichinjei titsvage zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende wakatadza kuwirirana pamusoro pevarairidzi vakambomiswa mabasa. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 12 kunhlolanja 2022. Igama nguNtungamile Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF anti amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa umnumzana Welshman Ncube ukhuthaze abasekeli beCitizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kodwa ukudonselana kuyaphambili kuleli bandla kobulawayo phezu kwabantu abamele bancintise kukhetho lwamakhansila kumawadi amabili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora laye usungule umkhankaso webandla lakhe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe abalisa iZANU-PF iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye le-MDC ekamnumzana Douglas Monzora namuhla asungule imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Umkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uphawule umkhankaso welakhe ibandla e-Epworth lapho akhuthaze khona abasekeli beZANU-PF ukuthi bayevota ngobunengi kungene amakhansila abo ngoba awebandla le-MDC le-Citizens Coalition for Change bekhohlakele. Uthe njalo akumelanga baphatheke kudlakela.
Mutupo weZANU-PF kubva pasi kusvika kumusoro runyararo kuwirirana nokubatana. That is the DNA yeZANU-PF.
Isibongo seZANU-PF kusukela phansi kusiya phezulu ikuthula, ukuzwisisana lokubambana. Yiyo insika yeZANU-PF.
We say no to violence throughout. Peace in the morning, peace in the afternoon, peace in the evening, peace at night.
Siti phansi ngodlakela, ukubambana ekuseni, emini, ntambama, lasebusuku.
Love in the morning.
Uthando emini, uthando ntambama, uthando ebusuku.
Love at night.
Umnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe usefeze okunengi okulethe intuthuko empilweni kaZulu okufana lokutholisa abantu bakobulawayo amanzi.
Panyaya mvura kunoku Harare tiri kuvaka kunzi damu kubulawayo makorosa. Ulawa yanga ichingotambura chishaya mvura, Pakauya the Second Republic, takaenda kunyamandlovu, kuna inonzi aquifer.
Udaba lwamanzi ngapha eHarare saka idamu kobulawayo eminyakeni yonke le edluleyo ibulawayo ibibhekane lokusilela kwamanzi kodwa ngokungena kukahulumende wami embusweni sahamba enyamendlovu sagepa imigodi kulwandle oluphansi iAquifa lapho esidonsa khona amanzi esiya kobulawayo sehlisa udubo lwamanzi kuleli dolobho kathesi siphezu kokwakha iGwayishangane Dam lapho esizadonsa njalo amanzi esiya kobulawayo
tirikuvakazve mipaipi yemvura inobva kugwaishangane chiyambulawayo
kobulawayo khona umsekeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Walshman Ncube ube lomhlangano kuward 8 engubo yenja lapho asole khona umbuso wezanu PF esithi abantu kumele bavotele ibandla lakhe Sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngukansila waliwadi umnumzana Edwin Ndlofu.
Abantu bebaningi abebandla le-CCC izakhamizi osomabhizinisi lalaba bake baba amakhansila khona ngalo abahlanganisela ke u-Alderman Marston Hlalo lobukhokheli bebandla uprofessor Wilson Ncube nguye the guest of honor nguye ke okhulumileyo kulowo mbuthano kube kuhle kakhulu abantu bathi hathi sebehluphekile kakhulu eZimbabwe yikho sebefuna ke umbuso omutha umbuso we-Citizens Coalition for Change ngokunjalo bathi bona ke i-by-election lesi yakiyo yi-advertise etshengisela ukuthi-ke u-2023 uzahamba njani so bathi bazaqalisa-ke ukutshengisela-ke e-by-election bavotele-ke ibandla le-Citizens Coalition for Change so hhayi kube kuhle kakhulu abantu badabula bagcwalisa i-ground-ke engubo yenja-ke kube kuhle sibili sithemba-ke bazaphuma njalo ngokuningi ilanga lokuvota mhlaka-26 March bevotela-ke i-candidate yabo
iyikuphi okumqoka okukhulunywe ngubaba uWalshman Ncube kulombuthano
ubaba Ncube okhulumileyo okuqakathekileyo yikhonokho ukuthi abantu kabahambe berejista bavote wasephinde sitsho futhi ukuthi abantu abakhethwayo ukuba ngokhansela kumbe ngo-member of parliament bakhethwa ukuthi kube yizigijini kube yizisebenzi zikazulu bathungwe ngabantu hatsho ukuthi bangafakwa sebezinkosi-ke sebeyiba sebebusa abantu kuchasisile khona lokho ukuthi-ke njengetriplesekulusesifaka candidate-ke azalalela okufuna izakhamizi izakhamizi kube yizo-ke ezibathumayo watsho njalo wathembisa ukuthi-ke ozangena-ke engaphansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change alandeli intando kazulu-ke uzulu kumele abuye ebandleni athi ukuthi hhayi lo asasebenzi kuhle lathi akhitshwe kungena omunye
udaba lokudlephana esilubonayo kubandla lenu khona ngapho kobulawayo endaweni ezifana labo emganwini phezu kokuthi ngubani omele ancintise emele ibandla alukho yini lapho oncintisa khona kuward 8
basengcintisa khona kuhamba kuhle kakhulu besilazo izi-structure zama-branches bonke abantu behlangene silabo-ke abe-conference coordinating committee TCC besile abe-province u-chairman ubaba u-James Sithole kade khona besilabo ku-national executive bebekhona silo msekeli kamongameli webandla ubekhona ukutshengisela ukuthi sisebenza simanyeni sindawonye njengo-ward 8 sifuna ukuthi sibisele-ke ewadena leyo kubandla le-Citizens Coalition for Change ingathathwa ngamanye amabandla hhayi ku-ward 8 abantu babambeni sisebenza ndawonye
umnumzana Edwin Ndlofu uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 8 emele ibandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo kusenjalo lanxa leli bandla lalithe lizalungisa udaba lokubhaliswa kwabantu ababili ndawo yinye abazancintisa belimele kukhetho lwamakhansila kobulawayo lokhe lumumo ungalungiswanga lanamuhla kubikwa sokulokuxabana phakathi kwamashona lamandebele kulezi ndawo namuhla inkokheli yaleli bandla evela eHarare ibikhangelelwe ukuzolungisa lingxaki kubika uEzra Chisa Spanda
iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe-CCC abakhanyasa lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla ekuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections umnumzana Swithin Chirotsa isikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province ukhuluma ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo
akusenangindlela ngoba amalanga angikhona sedlulile leyo angazake ngiyivike yazi nqa uyisikhulumi yabuthanda ukuthi uvike leka hayi uba buhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni uangazaba le contact labanye ebandleni amaphepha kaMpumelelo Moyo ayongena ngamafoni alubuhlabani kacitshanga ifoni mbona ngani kwakuya kwangasoze kube lodaba nona lo lesesilukhangile.
Umnumzana Gideon Shoko obengusenator webandla le MDC Alliance engakaxotshwa ephalamende owamanje selilunga le TRC usula uncintisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma-by elections.
Into eyama-candidate itho ukuthi sifanele ukuthi siyilungise njalo especially ngase sisiya ku-2023. Uyabona kulabanye abangeni ngenkalo kodwa ngabo abangasibo bethu bengena ngebiso lethu. So umuntu onjalo vele kasiwe.
Udubo lokubhaliswa kwababili uncintisa ezikhundla sinye bengabe bandla le-CCC alukho kobulawayo kuphela kodwa lasemaswingo lapho bagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ngamanye amalunga aleli bandla amahlano. Ngiyimala ye-Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monzora ozithi ungumkhokheli njalo we-MDC Alliance ubelo wakhe umhlangano e-Highfield lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu sike saba nje lohluphanyana olokuthi bese kungathi kuyahlupa amapolisa sengathi athi abantu baningi kakhulu ngoba aya abantu ababuyile bebabaningi kakhulu sibili bedlula inkulungwane mhlawumbe ezine belande ezinhlanu kodwa ekugcineni yokugcina bebona ukuthi abasoze baphumelele uhluphaneni lathi umhlangano waqhubekela phambili. Umongameli wethu ubesekelwa ngabakhokheli kumbe omongameli bamanye amabandla awe Alliance labantu abamelele abebo abafana nabe MDC, OPDP, OMCD lamanye ozanondonga bakhulumile futhi kulo ukuthi beqinisa iMDC Alliance umbutho weMDC Alliance ka 5 August 2017 owabunjwa nguPresident Ntswangiraye ukuthi lokhu sindawonye lokhu sigcizelela ukuthi sisebenza sindawonye singamabandla wona lawa ayisikhombisa njalo ekuthini ubaba uDouglas Monzora nguye umkhokheli osemthethweni ngoba kunguye okhokhela ibandla leMDCT. Enkulumeni yakhe ke ukhulumile uPresident into eziningi eziphathelane lokuthi ukhankaso lwethu lumayelana ngani ekuthini lumayelana lokuthi ama-councillors ethu ayezisebenza ngokuzikhandla ukuthi alungise imigwaqo ifile emadolobheni azame ukufuqa ngendlela yonke abakwanisa ngayo uhulumende nalo ezambia futhi akwanise ukuthi akhiphe imali ngesikhathi ayikhona ukuthi ehlena abesesithi uyazenzela umsebenzi zama local authorities kukati nguye ophuza ukuapprove ama budget njalo ngiyokho olamandla kwenza yonke into phezu kwama local authorities.
Uthi wena dubele phosela phoxana lamapolisa ngoba abantu bebebanengi kakhulu kodwa sibone abanye befaka imifanekiso enkundleni zokuxhumana besithi bekulabantu abalutshwana kakhulu iqiniso yilipi?
Into abantu okumele bayinanzelele ukuthi thina njengebandla leMDC silwiswa ngabongqondo ochopheshe kweze information abafana labo Jonathan Moyo abafana labo Hopewell Chingono abafana labo Dr. Rwanyi wayesebenza ku Daily News abafana labo Alex Magayisa laba ngabantu nje abathi bangavele bathinte icomputer bakhiphe amanga ayagcwala iganga lonke aze abe liqiniso bathethe imfanekiso ekuseni kufika imota zethu zisethula abantu bathe imifanekiso eyabo 10-11 ekuseni umhlangano ungakaqalisi ayisikho okwenzakeleyo ekugcineni abantu basene besebegcwele abayithathanga ke leyo mfanekiso abakhulumi ngakho. So iqiniso yilona leli endikhulumayo abantwana be-MDC abantwana bakaTswangirayi baphumile babuyile emhlanganweni bazwile ubukhokheli wabo.
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela namba wafube mbula.
Kwezemaphandleni izakhamizi zezansi yamaNdebeleni ezihlezi zibhekane lendlala zithi lonyaka zikhangelele inala kulandela ukuna kwezulu elihle. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi esixoxele Studio 7 zithi zikhangelele izivuno esihle lonyaka esizaqeda indlala evame ukuhlasela kulumango okubangela ukuthi abaningi baphile ngokuncedo oluvela kunhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye nakurhulumente. Unkosikazi Janet Ngala wematshetsheni eKwanda North uthi umango yekasayi kulala eziko.
Emasimini kuhle kakhulu kakhulu, izulu linile, sahlangelile hlanyelo zonke, umumbu, amabele, izidime ezincane sikhuluma sinje sesidliwobi namakhomane, kuhle kakhulu emasimini.
Amazwi kaMankala agcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo wefilabhosi.
Abasezibomvini labasezidakeni abavele bamilelwe, kuhle kakhulu, bazathola. Uhlupho olukhona nje yifertilizer. Ifertilizer yaphuza ukubuya, ithe ekubuyeni kwayo kwabuya uD itop, abanye lakhathi silokhu bengakayitholi. Ukuthi abantu bahambe bayithenga ezitolo, ezitolo vele kayithengeki.
Umnumzana Zwelithini Gabulo wesitezi yena uthi labo bakhangelele inala xa izulu lingaqhubeka lisina kuhle.
Kuyabukeka izulu belisina kuhle sibili. Ifertilizer yilo hlupho esibe lalo kakhulu sibili, ngoba abantu abazange bayithole ngokwaneleyo. Nxa kuqhubeke kuhle singaba lesivuno esihle.
Lanxa kuthembisa kwezinye indawo eGungu eKwanda South bathi izulu alini kuhle, nangumnumzana Ezra Wadenga.
Izilimo azikho right, amazi ayafuneka. Ngikhuluma kanje okwayizolo belike lathwala sithembele sibili ukuthi hayi kumbe lizatshaya phansi, seliphuzile liyafuneka, izilimo ziyafuna amanzi.
Izanuse zomkhathi zithi izulu lesiphepho likhangelele ukuqhubeka lisina kunanga ezilandelayo, okuzindaba ezimnandi kubalimi loba nje urhulumente sithi ukhathazekile ngoba leli zulu lilakho ukudiliza imizi kanye lezakhiwo njengalokho okwenzakale kwezinye indawo kumaviki amabili edluleyo. Uzulu ezansi emaNdebeleni uhlezi ebhekane lendlala embi ngenxa yokoma komkhathi kulumango. Kusenjalo izakhamizi emaphandleni zikhuthaza urhulumente kanye lababalisi ukuthi balungisise udaba lwabo ngokuzwanana ukuze abafundi bathole ithuba lokuqhubeka ngezifundo zabo. Lokho kuza ngemva kokuba urhulumente emise umsebenzi ababalisi abakhalele umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngomvulo. Umnumzana Love Moncube Matobo uthi usasa labafundi akumelanga liphazaniswe ngalindlela.
Sicela umqhatshi wababalisi ukuthi akasicabangele singabazali, akasicabangele siyi-community ukuthi engasivulaleli kusasa lababantwabethu, engasivulaleli amadondolo ayiwa azasidonsa kusasa.
Unkosikazi Juliet Kiwane Westezi owake waba ngumbalisi uvumelanelo Ncube.
Uhulumende kumele abone ukuthi ababalisi balakho konke okuswelakalayo ukuze abantwana bafunde, ukuze izikolo zisebenze, ukuze isizwe siye phambili, ngoba isizwe esingelamfundo sifile vele.
Kuleviki umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wengeze iholo lababalisi kanye lelezisebenzi kahulumende, kodwa ababalisi bathi lilokhu liphansi. Baqina ngokuthi urhulumende kumele abaholise imali emelika edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$540. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele, yena oqhuba umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bevote ukhokhelwa ngabesifazana owe Be a Registered Voter campaign. Lilami usithandekile Mhlanga.
ngisizala anelomhlali wedolobha lakobulawayo. Ngiqalelo umkhankaso ngemva kokunanzelela ukubana abantu abaningi abakho registered to vote. Sibonile labamaphepha besitsho ukubana ubulawayo usebungozini obukhulu obokuthi arejiswe ama-constituencies zakhe, ngoba abantu abaregistered aba-appear on the voters roll bebalutshwana kakhulu. Nothi kuphela ubulawayo yedwa, kodwa imathebelelele ndiyonke jikelele inohlupho olufanayo olokuthi abantu abaningi they are not registered. Abantu abasazihluphi ngokubana babe-registered ukuvota ngendaba zokuthi abantu sebaluza ihope ekuvoteni. Ngalokho abasasiboni isidingo kusukusela kwintsha encane, ama-youth abaningi okufuze ukubana ma befikisa i-18 bayirejista. Abasazihluphi, bavele nje balibuze ukuthi kuyanceda ngani ukuvota, ngoba ilizwe libi nje ukuvota. Lokho bevota lani lavota badala kudala, kodwa kula nje. Yikho-ke ukubona kwami kusiba le ndingeko le yokuqala this campaign, be a registered voter campaign to encourage wonke umuntu oyisizalwane sakobulawayo, ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali wemathebeleleni yonke jikelele, ukuthi akhuthazeke, simkhuthaze ukubana ayiregister, appear on the voters roll, ngoba imathebeleleni ingagcina yehliselwe inani lama-constituencies zayo, ngoba sibalutshwana abantu abaregistered.
Ungasichasisela ukuthi kuyini kahle kahle abantu okufanele bakwenze ukuthi bekhuthazane ukuthi bebhalisele ukuvota?
Umkhankaso lo ukhangelele kakhulu abantu abangomama, ngoba ngibone ngananzelela ukuthi manxa imbokodo ingaphakama ifuqe utshintsho luyenzeka. Yilokhu ngakukhangelisa ikhampeyini le kubomama, ukuthi omama kabasukume bekhuthaze izimuli zabo ukubana ziyirejista. Ngibone ukuthi ama-political parties, lama-organizations amaningi, ama-civil organizations asezamile ukukhuthaza abantu ngendlela ezijiyeneyo, kodwa still abantu baphakamile yebo kambi, kodwa utshintsho lwakhona lube luncane. Ngasengibona ukuthi to intensify, ukungezelela umfutho kulokho okwenziwa ngama-focal parties lama-civil organization, yikuthi sikhuthaze ukubana umkhankaso lo uqale ezindlini. Ngasengibona ukuthi manxa uqale endlini, ngubani vele ongawufuqa lowo mkhankaso? Ngabona ukuthi umama yimbokodo, umama nguyofuqa izinto zenzeke endlini. Ngalokhu ngathi mama, umama wonke kaphakami afuqe imuli yakhe. Umntwana wonke ole 18 years akayirejista. Umkakho mama wanxa engekho registered akayirejista. Izisebenzi esihlala lasezindlini abasincedisa amankazi nezindlini, nxa engekho registered akayirejista. Izihlobo, abangane ababe registered, umama angavetshela omnye umama umfana la yenze ngendlela efanayo, kusiyaphela ikhampeyini leyi ekhona. Ngikhangelela ukuthi kuyasekulutshintsho oluningi.
Ngubani okuphathisayo kulo umkhankaso, njalo usungule nini, kukanti abantu bawamukela njani?
Umkhankaso lo abantu bawamukele ngendlela elohloni, bawuphakamele kakhulu, ngoba sithe siwuqalisa ngolwesine ku-social media, sathumeza endaweni ezihlukeneyo. Abantu bangezela ngobana bafuqe bathumele kuma-groups amaningi. Ngezinye indlela abantu bawuphakamele in a positive manner, okuyukuthi ngikhangelele ukuthi ungavele uqhubeke siwu-intensify. Sesingena ezindlini umuzi ngomuzi, sesingena ilokishi lokulokishi, sesingena lasemakhaya lapho umkhankaso lo uza uqhika kabanzi, ngoba uzayenza kubana umama wonke aphakathi. Okwamanje akula muntu akade sincedisayo, esiqale nje umkhankaso lo sizothi abomama abancedisayo engikhangelele ukubana bazancedisa abakhanya befuna ukuphakamela kabanzi lo mkhankaso. Umama be-Freedom Alliance, they are willing to join this campaign, siwuphakamele siwufuqe kabanzi.
No, Nkosikazi Cora Ndebele oqhuba umkhankaso we-Be a Registered Voter Campaign. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi sihlaziya udaba lokhetho oluzayo. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Mangibonga ukwemukelwa ehlelweni ngibingelele nabalaleli.
Ubona njani ukuxokozela ukukhona ekhaya ikakhulu nxa sikhangela ukubana sekuzafika ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo?
Kuyimvamisa kuyinto ejwayelekile kakhulu ukuthi uma kugaywa uxhaso lokuthi kutholakala amavoti kube khona ukuxokozela ngoba ziyabe sezinyathela namasondo sezibanguya ukuthi ziyabe amanzi. So into ekhona ke ukuthi sisazobona kukhuphuka izinga lodlame losenzwe kakhulu kulaba bamabandla aphikisayo beboshwa abanye bebothola izinto nje zingacacanga uchithwa imihlangano yabo ngoba kusenzelwa ukuthi bangatholi ukuthi balalelwe njalo bazwe ngabantu ukuthi baphethene konke lokhu yabo kusenzwa libandla elibusayo elezana uPF ngoba livele lihleli liphila ngakho lokhu kusukela ekuqaleni kuqala ukhetho nje ngama-1980 iZANU PF vele idla ngodlame. So kusazoqhubeka kusiba lengxaba ngqoza mpela ngokuphathelana lokhetho ingungu mayisiya ikhala isiya phambili kuzobonakala kusiloko lengxaba ngqoza yakhona iqhubekela phambili. Kuvele lokho sokwaba ngumkhuba welizwe laseZimbabwe.
Siyabona ukuthi nxa sikhangela imbali yezokhetho elizweni siyabona ukubana ibandla leZANU PF aliyandisanga ukunqotshwa kuma-by elections. Ubona njani lesi sikhathi?
Kuliqiniso ukuthi uma sesibheka emva umlando wekhetho lolo lokuchibiyela ama-by election akuvamanga ukuthi ibandla leZANU PF linqotshwe, yilo elihamba phambili ngokunqoba. Lokho kwenziwa ukuthi kulezinto ezimbalwa abazenzayo. Okokuqala, uma sesibheka lezi zinto ezibizwa kuthiwa ngama-resources bayazibutha baziqoqele kulawo constituents ambalwa bezisusa ezwe lonke jikelele besenzela ukuthi bangangqotshwa. Lokhu kungabe kusitsho izimali, ngabe kusitsho izimota, ngabe kusitsho nabantu abangasuswa kwezinye izigaba bayobhaliswa kulezo ndawo okuzoqhutshwa khona ukhetho ukwenzela ukuthi bafike laphana bangenzelela inani labantu abazavotela umuntu wezana. Lesizathu sodlame uyabona makuthi lukhetho oluthinta ilizwe lonke ukuthi bazichaye ilizwe lonke kusuka kungabi lula.
Nxa ukhangele ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni ubona ungani kuzahamba njani?
Ngokubona kwami iZANU PF yiyo ezonqoba kungakhathaleki ukuthi isizathu sayo sokunqoba singabe siyisiphi kodwa yiyo ezonqoba eMathebeleland emadolobheni konke nasemakhaya izonqoba. Uyakhumbula ukuthi ama-MP ezanu anjengabo-Tshinga Dube labanye abake bangena before babengene ngesikhathi sokhetho lwalo lwama-by election akuvamanga ukuthi iZANU inqobe ekhethweni lwezwe lonke. Kwenzeke kanye kule ndoda yomkhulu okuthiwa or something hiyo iyangena ukuthi yangena ngamgunyathi bani mhlawumbe bayakwazi abanene. Kodwa ke ekhethelweni njengalolu olwe by election izathatha iZANU koBulawayo ishaya ibuthe yonke igeqa amagula izoshaya ibuthe futhi nakwezinye izigaba ezifana labocholocholo nakwe yonke indawo lapho kule by election khona. So njengezizothe ngizibeke ngaphambili ukuthi izimali zabo zonke abalazo izwe lonke i-resources zabo zonke izigebengu zabo zonke bazozibuthelela ndawonye baphinde futhi bathuthisa abantu abakuzigaba ezingavotiyo baye babhalisela ukuvota kulezi ezivota manje kube sekusiba yibo abazokwenza ama-candidates ezanu anqobe. Iparty enjenge-CCC izolandela ngamavoti eduze leZANU khona lapho. I-MDC Alliance ayisekho leyo ayizukuthola okuyaphi. Izaphu ingakhula yona kusukela kumavoti ekade wathola kukhetho lwedlule kodwa akuzukuya ngapi lokho abazokuthola ayisoze inqobe. Ingakhula njengebandla yona kukhuphuke inani labantu abayivotele manje kodwa ke ayizukuthola lutho noma ngakuphi kwelizwe.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asungule imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections namuhla. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bavotele iZANU-PF hantshi amabandla aphikisayo afana le-MDC le-Citizens Coalition for Change. Kobulawayo, umsekeli kaMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Welshman Ncube, ukhuthaze abasekeli be-Citizens Coalition for Change ukuthi bavotele ibandla lakhe ngoba iZANU-PF siyehlulekile. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.